zviri kuitika nezvokuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa ndezvokuti magaraji acho ari kutadza kuita kipa mune dhimandi kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvokuti mafuta acho paanobva asvika paservice station nedzika, vanhu vanobva aita sei, vanobva awandira chii mafuta aya. Saka maqueue acho akareba zvisinyatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaite sei, vanhu vasarwisane pamaqueue avo, nokuti panenge pakuita kavailensi kaakuitira futi, nokuti vanhu vari kutadza kuwirirana zvakanaka. Saka tachingotiwo semazimbabwe ngationewo kuti ngatirongekeiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu tistedi kutese tichawana fuel. Nokuti ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaonero atiuita nemaziso edu, matruck acho anenge aakuita sei aakudhiriva mafuta acho kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kweRBZ, kusarongeka kweZANU PF, tinotingati ndo maculpris ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu kuti zvinyatsofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda so, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadzira mafuta kune nyika dzekutengesera dzichibuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika makanonga chii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitoplanning iri nani kuti tiwane kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kweRBZ neyabangudya havasisina maideas, vakungofeja feja. Ende handifungi kuti vakunyatsonzwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ite zvese zvavakuita zvakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifungira kutiwo manew technocrats pamuhurumende yaya vana mutulingube ivava vachionawo kuti chi tono RBZ governor ari nani, tonawo kuti Zimbabwe ifamba. Nokuti isusu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tirwadziwa including government yayo nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangotiwo vari kufamba nemota dzakanaka, ivo vakambopinda muqueue here? Hatingoti vakambopinda muqueue, ndosaka vasinganzwisisa kuti chii chiri kuitika.